Geta pina masango masango Pakuda imi chipanga mazano Ita iti pesa nene na monze Ndo za chota tatanga mufambo
Shepati nenge tijifamba Tisasanga nene rima Kana miezo inenge melis Lindi seika na Katarina Kumbure rai wajandi no bata Tisasanga nene rima Diga yezo anga niti ndakuta Ndo kutika na nesranda karima
Nekuti nega na onesko ora Chanda bata cheseva nongo chishora Anenge machito dani fure sora Kudakundi itanya mae magora Vashakanzi muko menda tora Vafare mafuta nda penya nda zura Asha moda kundi kika sepura Havana mufaro ndi chinge nda guna Samba yangu kwa muri nda nyora Ndi chinge nda rasika muko ndi zora Kinenge chisiri changu ndi satora Baba harare zokoro za chorus
Ishevati nenge tijifamba Tisasanga nene rima Kana miezo inenge melis Lindi seika na Katarina Kumbure rai wachandi no bata Tisasanga nene rima Diga yesu anga niti ndakuta Ndo kutika na nesranda karima
yeah.
Rima akiridishe Veneka iwo tigofa mamushe Mazwi matete ya sandi firinge Achinga apina mzeve Wanenge wachito dandisa shike Wandino enda shizapera mushe Una imfezi za mungu vinyama mchinge mandipa mkove Wano dandisa ngane Nechamka Aiwa yeshushu ndaramu Wano ndideva kachinja fungwa wano farashi kanzi ndaramu Nechamka Aiwa yeshushu ndaramu Wano ndideva kachinja fungwa wano farashi kanzi ndaramu
Pichinge tapina masango masango Pakuda imi chipanga mazano Ita iti pesa nene na monze Ndo za chota tatanga mufambo
Shepati nenge tijifamba Tisasanga nene rima Kana miezo inenge melis Lindi seika na Katarina Kumbure rai wachandi no bata Tisasanga nene rima Diga yezo anga niti ndakuta Ndo kutika na nesranda karima
Nekuti nega na onesko ora Chanda bata cheseva nongo chishora Anenge machito dani fure sora Kudakundi itanya mae magora Vashakanzi muko menda tora Vafare mafuta nda penya nda zura Asha moda kundi kika sepura Havana mufaro ndi chinge nda guna Samba yangu kwa muri nda nyora Ndi chinge nda rasika muko ndi zora Kinenge chisiri changu ndi satora Baba harare zokoro za chorus
Ishevati nenge tijifamba Tisasanga nene rima